Zvichitevera kutarwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika vemabhizinesi vanoti zvinhu zvichavaomera. Mumwe muzvinabhizinesi anotengesa midziyo yemagetsi yaanotenga kusouth africa vatencen madziri vanoti pane zvinhu zviviri zvichaitika. Vamadziri vanoti zvinhu zvichadhura nekuti vanenge vave kutenga mari ichidhura pamikoto kana kuti zvichashayikwa kana vakashaya mari yacho yekunze kuitira kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika.
Zvinhu zvichawedzera kushomeka mashops nekuti isusu kwatinohodha tinohodha neus kana taenda kusouth africa tinohodha nerandi. Saka kana gavhumendi ichiita haitadi kuti tishandise maus nemarandi wayo, isu hatichakwanisa kuenda kunohodha nekuti havadi mabhodha.
Vadaniel Zororo vanotengesa zvekudya zvavanohodha kunze kwenyika vanoti zvinhu zvichashayikwa muzvitoro sezvo panenge pasina mari yekudzokera kunohodha.
Kwapera zvinopera mashopu ndokapera pane zvazvo zvinopera mashopu.
Vakapanobata chigaro chapachigaro wesangano reemployers confederation of Zimbabwe Dr Israel Murefu vanoti mabhizinisi vanenge vave kuwana mari kubva kumabhanga avo kwete kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Dr Murefu vanoti kunyange hazvo pasati pave nemunhu ati avaudza kuti akawana mari kubhanga rake, vane chivimbo chekuti mabhanga achapa vemabhizinesi mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Mutauri weRBZ vaAlson Musiri vanoti vemabhizinesi vanoda mari yekunze vanofanirwa kuenda kumabhanga avo sezvinodiwa nemutemo. Mumwe mushandi muzvari Sylvia Kachere vanoti kubhanwa kwemari yekunze kwakanakira vashandi sezvo zvinhu zvanga zvave kukwira zuva nezuva.
As an example, RTGS will find that is 10 times more than the US dollar price, which is inini pandiri zvakandichipira kuti ndishandise price yekuma US dollar. Saka ndine pressure kuti ndinonotsvaga US dollar rero. But now since this is legal tender, kureva kuti handisisira that pressure or that need yekunotsvaga US dollar mustreet. Saka I have no pressure yekuti izvoni nditsvage.
Hurumende yakazivisa nemubvuro kuti munyika muchange mave kushandiswa chete mari yemabhondi neRTGS mukutenga nekutengeserana danho riri kutambirwa zvakasiyana munyika. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndine Ata Chiguriwa.